dambudziko guru riri kondere kuti ihondo yakabva zvakare kwakune vagari vechijudha vaigara muIsrael. Asi dambudziko guru rakaitwa ndokuti pakaita machanges mugore re1947 zvekuti vakawanda vava kuzviona sekuti vanhu vechitendero chechijudha neIsrael havasiriyo vene venzvimbo yeIsrael. Saka pane dambudziko guru rinoda kuti vanhu vaonesane vachitarisa history yavo uyezve vachitendera varidzi venyika yechiisrael kuti vange variwo vakaokita nzvimbo yavo yemuisrael vari varidzi vechijudha.
Zvamira zvakadaro, imi muri kuita sei panguva iyi?
Isu tiri kure hongu, tingade tine origin yakafanana nemajudha ekuisrael, asi takazomaigireta tikasetla muafrica and tiri mablack jews. Isu tinongohopa kuti vanhu vange vachitaurirana nokuti hondo dzese hadziperi nefuti, uyezve futi tinouraya vanhu vakawanda vari innocent. Asi kuenda panegotiation table vanhu vachitarisana history yenzvimbo uyezve vachikoshesawo nhoroondo yevaridzi vemuisrael zvingapa kuti vanhu vaone zvakati siyane pane kuda kungombunyikidza vanhu kuti vange vachibvuma kutorerwa nzvimbo yavo nevanhu vakazogara muisrael kubva kuna1947 vachireplesa maindigenous people emuisrael. Saka zvinhu zvese zvinoda kuenda panegotiation table zvichidawo kuti avo vanobvawo kuoutside vatingati vanoda kuyananisa vange vari vanhu vari neutral vasingatori side uyezve vanotarisawo nhoroondo yekuti chakonzera kuti musoro uteme chabva pati togadzirisa ichocho pane kuti kuda kumbobunyikidza kuti bvuma zvatinenge ndataura zvisingaenderani maererano nehistory inenge yakwakabva kwengozozoririko nhasi muisrael.